vari mudambudziko iri muzvare dadirai chimbunde avo vanoti vakatiza kwavaishanda nekuda kwemabatirwo avanoti vaitwa anosanganisira kushandiswa semadhongi uye kumanikidzwa kuita zvepabonde nevavaishandira.
Tutsvagorubatsiro taratidza kuofisi takuti ofisi taibatwa semhuka tichinwa chikafu tichinwa mvura yekumwa taibatidza tichirwara tisina medikesheni nekuti kumasponsors houses taibatwa tichibhinywa tichinzwa kunzi I fully paid for you I own you ndoita zvandinoda newe tika tizviri nani tiive but apa tichaziye zvekuita takangotsvaga pekungoti tiwande vakatisef ajenda akatiunza kuno ari kutitsvaga neofisi yacho iri kutitsvaga tikuziva zvekuita miri kurwadza kungotya.
Muzvare Maria Masunda vanotiwo upenyu hwavari kurarama hwave kutyisa asi kwekumhanara hapana nekuti kwavanoenda hakuna anovateerera.
Hazicomplaindi kuna agenda akandiunza akandisi atine ofisi ofisi inokuchinja imba sokandakazoenda kuofisi ofisi ndobva yasvika ikati sponsa wako akatisungisa please don't ever come back kuofisi kunoko we fully paid for you we owned you anoita zvaanoda newe please chaunenge usina kufarira unotaurirana naye but uri kuda kuchinjwa imba ndiye anokuchinja your owner please usatombouye kana pakaofisi.
Mumwe womusikana akakwanisa kutiza achibuda muomen uyo ada kungonzi muzvare tariro vanoti zvinosangana nezvizvarwa zvezimbabwe munyika iyi zvinosiririsa.
Magurupu umu unotozinzwa vamwe vachitaura kuti vanobatwa chibharo kana varume vacho vanoitsana nevakadzi vavo vanovatora ivo vavaita vakadzi ende vakada kuti vachitanga kuti vatsvage rubatsiro rwekuti vaende kumba hapana rubatsiro rwavanokwanisa kuwana because hakuna embassy yekuti vanokwanisa kunomhangara ende vamwe vacho havatobvumidzwa kubuda.
Muzvare tariro vaenderera mberi vachiti dzingoriwo nyasha dzamwari kuti vanorarama zvakanaka vari ikoko nekuti nechimwe chinogona kungoitika chero nguva.
Unenge una mwari wako vamwe vanotozongozvitambira omirira kuti contract ipere kana contract yapera ozokongoenda kumba but unenge uchitoitwa mukadzi semakore acho aunenge wakasaina iwayo vamwe vanenge vakakusainisa makore 2 vamwe vakasainiswa kana 3 paoffer letter.
Asi gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vanoti hurumende haina kungopeta maoko nezvenyaya dzemhando iyi.
What I can say. But in the old ways, we are making sure that our people cannot continuously be treated by ruthless people. But in terms of telling you exactly what is being done, that's why I want to give you the permanent picture for foreign affairs.
Aka akasike kutanga kunzwa zvizvarwa zvezimbabwe zvinenge zvaenda kunyika dzekumiddle east zvichitsvaga maforo manyoro zviri kuchema nekushungurudzwa. Muna 2016 madzimai anodarika mazana maviri ainzi akanga achitambura ari muQuwait mushure mekunge vaendako vachikwezvwa nemari dzakawanda dzinenge dzichinzi dzinobhadharwa ikoko. Hurumende inonzi muna kurume yakambobatsira vamwe vane chitsama vaive vachitambura vari kuOman kuti vadzoke kumusha. Studio 7 yakundikana kubata munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAaron Nepera. Asi vaNepera vakamboudza vatori venhau kuti uwandu hwevasikana vaida rubatsiro ipapo hwaisvika kuzana. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi munyika izvo zvinonzi zvinoita kuti vakawanda vade kubuda kunze kwenyika vachiti kusiri kufande kupi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC ndini Evans Zininga.